Nyayadze Bell Mzimbabwe inyayadze to zauti inyayadze no nyeta pakuti Bero Mzimbabwe sezwa taona pa nguwa fupi ya pura yene kumasuroko ino shandiswa senzira yoku na kumbunyikiza au vanonzi vano pikisa hurumende. Tunaona kuti kana munhu achibva kumapato anopikisa kana kuti ma organizations anonzi ari kupikisa hurumende, tinoona vachigara muchizarira kana kuti murimandi kwenguva yakareba sitereki prosecution ichi denya bail ichi opposa bail ichitarisawo mareasons akasiyana siyana.
Mumbiro remutemo rinoti kudii panyaya dzekuti vanhu vabhadhare mari dzechibatiso?
Mumbiro redu remutemo rinotaura kuti munhu wese muzimbabwe anenge asungwa ane right yeliberty and ane right yekupuwa bail. But tinoona kuti izvi matare edzimhosva anomboda kuzama kuti ape chandida chisimba kuconstitution iyi, but kunonyanyonetsa sitereki kuvachuchisi tingati maprosecutor ayo anenge achingoopposa bail achingoshandisawo matekniki arimo mumutemo yedu. Ini tazoona kuti panozoonekwa vanhu vakawanda vanenge vachisingaonekwi senge vari bail worthy vachigara muvatingati murimati kwenguva yakareba sitereki.
Ko nyaya yavascala iyi muri kuionawo sei?
Apa panyaya yana yava job scala tinoona kuti chokutanga chaicho chaicho munhu anga asingafani kuva achiva achisungirwa nyaya yarunza kupomerwa, nekuti igweta raimiririra yandikati client yavo vachishandisawo constitution inotaura kuti iyo client yavo mhuri yekwamo Blessing Ali ine right yekuva neyatingati legal representation yavo of their choice. Saka va job scala vaishandisa right yavo yekurepresenta mhuri iyoyo, and mhuri iyoyo yaishandisawo futi right yavo iri muconstitution yokurepresenta nawa job scala. But kusungwa kwavakazoitwa kunotadza kumbunyikidzwa kwevanhu muzimbabwe avo vanenge vachionekwa senge vari kuopposa hurumende, zvekuti vanozoshandisa iyoyo yatingati mutemo yakaita sebail kana mutemo imwe inenge ichingoonekwa irimo inombunyikidza tingati kodzero dzevanhu, ichizoisa kuti vanhu vazogara muchizarira kana murima kwenguva yakareba.